mashoko iwayo akatinakira nekuti nyika yese inoda kuwirirana nedzimwe nyika. Isu tinengoimba kuti hondo yedu yatakaita neBritain yakazokonzera kuti vana America vapindevo pakati payo yanga isati iri hondo yanga ichifanira kuti isvike pachinhano chamakore akawanda kusvika patiri pazuva ranhasi. Yanga iri nyaya yababa nomwana wavo kana kuti kolonaiza naakakolonaizwa vaida kutaurirana Zimbabwe neBritain kutaurana kuti aiwa matorero amakaita ivhu haana kutibatsira kutifambirawo zvakanaka kuti makatoravo musingabhadhari tava kuti chitibatsiraivo sichibvumidzano chamaa makaitaimwe chamakadzorera pasi musingachichizadzikidzeimwe chokuti maiti kana tava kutora mapurazi muchange muchitipa mari yokubhadhara mukabva mazoregera kuti aizvozvo. Vanhu vakabva vashatirwa kuti ndozvatakarwira izvi vakabva vaenda mumapurazi tava kuchitongerwa manje zvirango zvokunzi hava masanctions. Saka kana America nokubatanisa zvichiburikidza nomuhurumende yava Trump vakakwanisavo kuonawo izvozvo kuti aiwa apa hapana mhosva yakaparwa apa ngazviite kuti tiri kukonzera vanhu muzimbabwe vasafe vanetsekare nechinhu changa chifanira chiri chavo tinenge tichiti aiwa ipapo vatrump vagonavo kupinda zvakakonekana nedzimwe hurumende dzakapfuura dzokuamerica.
Asi ka vamwe vagumbo vari kuti iyo Zimbabwe ndiyo inofanira kugadzirisa zvinonzi zviri kunetsa munyaya dzekodzero dzevanhu isati yati zvirango ngazvibviswe.
Ndinonzwa mashoko akafanana naiwayo asi ndinotarisa kuona kuti hazvinoreva chii ndinopashaya nokuti kuziva kwangu inini chakakonzera kuti panzi ipo isisu tava hatichagoni kugadziridza kodzero dzavanhu amungati mahuman rights ari kubva panyaya yekutora minda kwatakaita.
Ngatimbotariseiwo Dr. Gumbo nyaya yemvura nedutu mupengo ranga riri munyika iri zvinhu zvakamira sei?
Zvino hazvina kumira zvakanaka zvimwe zvachona zvichikonzerwa nenyaya yamabva mukutaura mairi yokuti upfumi hwenyika hwakadzokera pasi kufamba kwahwo nokuda kwamasanctions. Migwagwa yedu yakashata, mabhiriji akashata, zvazoitavo pakuti zvakare mvura yazouya inonzi iyona vanoita zvokuziva zvoruzivo zvemvura yakatanga kuonekwa muZimbabwe 1945 ndopakawanikwa dutu remvura yakawanda seyatiri kuona pazuva ranhasi. Nokudaro mabhiriji edu, madhamu edu kune dzimwe nzvimbo akatorwa akadimurwa nemvura yakawanda wanda. Saka tine dambudziko guru ndichitaura nemwi kumatebeleland nokupasi kunonzi kunana Mberengwa, Felabusi, tichikwira tichienda kuBulawayo kunana Cholocho tichienda ikoko kwakapfuura iyi cyclone yakafamba paweekend pana painonzi Dineo. Hakuna kumira zvakanaka, vanhu havana pekugara, vamwe vakatizira kwatingati kumahigh ground kwakaita sokumakomo kuti vaone pekugara. Saka hazvina kumira zvakanaka nyika yese mukatendera kunana Chipinge Chiredzi kwatingati malow felt yedu ese hazvina kutombomira zvakanaka. Mafloods achona akatikurira pari zvino neyakuti hatina mari nokuda kwamasanctions amabva mukutaura kwaari